Kambani yenengwe Zanu PF vafara ijere vanova mumiriri wedare reparamende kumurewa West ndiyo yapiwa basa nehurumende rekuchenesa mvura muHarare. Kambani yavajere inonzi Hellcrow Electrical uye inenge ichishanda neye kuChina inonzi Hangzhou Lizon Technology. Vachitaura neStudio 7 pachiitiko chekupa makambani aya masimba ekutanga basa pamoto Jeffrey Waterwork kunocheneswa mvura, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaDaniel Garwe vati havana kuita zvinodiwa nemutemo pakupa makambani aya basa mushure mekukwikwidzana nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati dambudziko remvura raifanira kugadziriswa nechimbi chimbi. Asi vaMnangagwa vakaudza dare ravo remakurukota mukutanga kwegore kuti mabasa ehurumende anofanira kupiwa makambani zviri pamutemo kwete kuita pachizivano. Vagarwe vati kambani dzeHellcrow Electrical ne Hangzhou Lizon Technology dzakangodomwa mushure mekunge paongororwa nhoroondo dzavo munyaya dzekuchenesa mvura. Vachitaura neStudio 7 vagarwe vati kanzuro yeHarare yakundikana basa.
Ukada kutenga iwo madonwe 70 emvura unobhadhara madonwe 70 ndoma 7 madonwe 70 anoya kwauri. Hakuna kwezveuzonzi wakunzi wabhadhara asi hakuna mvura yakasvika kana kuti wabhadhara kuga mvura ine tsvina. Aiwa izvozvo hatichadi.
Asi gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti mutemo wePRAS unokwanisisa kusendekwa parutivi kana paine zvinoda kuitwa nechimbi chimbi, asi vati panyaya yemvura havasi kuona zvakakodzera.
Tatisiri kuziva here kuti pane dambudziko, dambudziko iri dambudziko rangomuka rauya here, kana tatiri kuziya zvinobva zvatipa mibvunzo kuti saka isusu taakuti pane dambudziko yatiri kutiyo state of disaster in order kungoti tibvise kujekeserana mukuti ari kupiwa basa ndiani here.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havafari nedanho rekupa makambani akazvimirira basa rekuwanisa vagari mvura.
Maprepaid water meters inzira yatinoona sekuti vakuru wanenge vakatoronga kuti wane mari inovabatsira iwo. Izvisinei nekugadzirisa chimiro chekuwanikwa kwemvura muvagari.
Pamusoro pekuchenesa mvura inozowanikwa nevagari, Hangzhou Lizon Technology iri kutarisirwa kugadzirisa dambudziko repombi dzinorasa mvura inenge yakachena pamwe nekuisa mamita emvura kana kuti maprepaid water meters. Mashoko avashumba anotsinirwa nemukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanhu maererano nemvura reCommunity Water Alliance vaHard Life Mudzingwa.
Kuti kanzuri itore position yakadaro, chirongwa ichocho chinofanira kunge chine full kanzuri resolution. Tiri kunyunyuta zvikuru nemashandira ari kuita mayor weguta reHarare. Anoita decision ari one, oenda kuma actors onowirana nawo vosainirana pasi zvinhu zvisina full kanzu.
Asi meya veHarare vaJacob Mafume vati vane mufaro mukuru pamusoro pehurongwa uhu.
Hatina kusarudzwa kuti tinoita zvipakera nehurumende. Takasarudzwa kuti tikwanise kundotaura nevehurumende kuti itibatsire. Isusu tiri kufara nerubatsiro rwatiri kuwana kubva kuministry yelocal government. Mvura tikaipa haikubvunzikati rekuti unenge uchibva kumusangano upi. Imvura ichamwiwa nemunhu wese anofarira ani kana asingafariri nhingi. Saka tiri kusangana nehurumende pakuda kupa vanhu veZimbabwe mugariro wakanaka.
Mukuru weHangzhou Lizon Technology vaMaxwell Mironga vaudza Studio 7 kuti
ndizvozvo mubatanidzwa uyu uri kuda kusimudza chinangwa chekuti tikwanise kuwa nemvura yakachena. Lizon Technology yatabatana pamwe chete nayo ine hunyanzvi hwekugadzirwa kwemvura yakanaka. Tichabata zvakare mapaipi anofambisa mvura kuti mapaipi edu anga akanaka.
Hangzhou Lizon Technology yakatotanga basa uye maprepaid water meters anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu 650,000 atori munzira kuuya kuZimbabwe kubva kuChina. Mushure mekubvunzwa kuti mvura iyi haizodhuri here, vaMafume vati kwete, asi kungoti vanhu vachange vave kutanga vabhadhara mvura vasati vaishandisa. Hurumende yati mumwedzi mitanhatu iri kutevera nzvimbo zhinji muHarare dzinenge dzava nawo maprepaid water meters, uye mumakore maviri anotevera guta rese rinenge rava nawo. Kambani yeHellcrow Electrical ichange ichiwana mari yayo yebasa kubudikidza nekupiwa chimwe chikamu chemari ichange ichibhadharwa neveruzhinji kuwana mvura. Mutemo weZimbabwe unotiwo kuwanisa vanhu mvura yekunwa yakachena ikodzero, nekudaro kunyima vanhu mvura nekuti havana kubhadhara kunogona kunetsa. Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pazvibvumirwano zvemuAfrica neUnited Nations zvekuti vanhu vawane mvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.